manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemuvhuro 19/2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanoti zviri kuitwa nebato rinopikisa Citizens Coalition for Change panyaya yesarudzo hazvina kunyatsojeka uye zvinogona kukonzera mutauro. Asi bato iri rinoti varikutaura izvi havasikuziya zvarikuita pari zvino richiti pane sarudzo dzakaitwa hapana kana arikunyunyuta. Zimbabwe yopa World Food Program chikafu chekubatsira vapoteri varikutongogara refugee camp. Chirwere chekolera choramba chichitemesa musoro nyanzvi munyadzi zveutano. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Urongwa hwekugadzirira sarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu uri kuenderera mberi munyika bato rinopikisa Citizens Coalition for Change nereZANU-PF achiita gadziriro dzakasimba. Svondo rino, bato reZANU-PF, riri kutarisirwa kuparura urongwa hwaro hwesarudzo kana kuti election manifesto. Munyori anoona nezvemabasa mubato iri vaMike Bima vanoti urongwa uhu huchaitirwa kuChipinge. Bato reTripleC range richikwenenzverawo mazita evacharimirira mubato iri nezuro nanhasi. Vamwe vanoona nezvematongerwo enyika vanoti zvainge zvakakosha kuti bato iri rikurumidze kubuda pachena nemazita evakakunda kuitira kuti vapinde mundima sezvo ZANU-PF itori kusakura. Ko chii chaizvo chiri kuitika mubato iri? Mukuzeya nyaya iyi tabata vakafanobata chigaro chevanoona nezvekufambiswa kwemabasa vaAmos Chibaya tikatanga nekuvabvunza kuti urongwa hwekusarudza vanhu vamira papi.
Takapedza neHarare takaiko zvino tava nemakandidhesi edu nyika yose makansela ose 1970 maMP ose 210 misangano wevanhu wakamiriridza nyika yose yeZimbabwe. Saka taakuda kuchipinda manje mugadziriro zvekutsvaka rutsigiro kuti vana veZimbabwe vachisarudza hurumende yevanhu.
Vanhu vese vakabudirira vaziviswa here kusvika pari zvino?
Vakabudirira vanozviziva nokuti vakasarudzwa nevanhu. Gai muone kusvika musi wetatu nyika yose ichange yakuziva kuti pakati pari kumirangana, pakati pari kumirangana. Nomination court iri kuya musi wetatu ndo pachaona vana veZimbabwe kuti ari kumirira kwakati ndiani, nokuti kana mabva kunomination court zvinozivisa manyuzipepa pese pese kuti ari kumira kwakati ndingana, ari mira kwakati ndingana. Izvo tinozviita for strategic reasons.
Asi pane zvinobatsira here kusaburitsa mazita evanhu vacho vachibaya kana muchazongovaburitsa nemusi wechitatu? Mutsauko ndewechiyapa.
Hatigoni kuti tiite kuti our opponent azive kuti chirugu chemumbudzi chiri papi. Dero karitadzi panogara mbudzi rinopedza kudla. Saka tibati vanhu vedu aende kunomination court pasina zvinonga mupinyu. Asi tabva ipapo chitora kwandaita nyika yose ichaziva. Asi ndiri papo zvakare ngatizivei kuti vanhu ava tisavane zvavo vanhu vakasarudzwa nemacitizens. Macitizens ari pawati akasarudzwa kanzela wavo. Macitizens ari
ko sei takaona kumwe kwakuita sekunge vanhu vaakuvhota vachipinda muanenge maprimary semuHarare umu, zvivanga zvichifamba sei?
Hatiiti maprimary sebato remacitizens. Satinoita isinonzi caucus yokuona kuti vanhu vari munzvimbo munomu wavanenge vachipresera kuti anga achivamiririra wavanenge vachida tanga vachivamiririra ndingana ende izvozvo hazviiti kupfurikidza nemaprimary election. Maprimary ndopanenge pane maballot paper vakivhota vachidi ayo isati ai tinoenda mucommunity kuti mucommunity muno mamugere ndokupuwa munoona akakodzera akaruramira kuti ange achikumiririrai.
Vamwe vari kuti mubato muri kuratidza kuti munenge mune nyonga nyonga, vamwe vari kuratidza kusafara nekukundwa kwavakaita. Hamuzoone zvichiita kuti vapinde vakazvimirira here kana kuti maindependent candidates?
Mubato medu munhu wese anoziva process kana kuti hwaro hwemacandidate anotsvarudzwa sei. Vanhu vese vakaziviswa, vakakontribhuta kuti hwaro hwekuti munhu anga achisarudzwa zvinombofamba sei. Naizvozvo vanhu vese vari kufara, hapana atambuka chiito chekuti icho mafambisiro azvakaitiwa kana pano anenge ane chiito. Tine nonziyo grievance handling committee.
Vakafanobata chigaro chevanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reCCC vaAmos Chibaya vari parunare kuGweru. Hurumende yeZimbabwe nhasi yapa chikafu kusangano reWorld Food Program kubatsira vari muupotere kutongogara refugee camp. Izvauya pamberi pezuva rekurangarira vari muupoteri kana kuti World Refugee Day mangwana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya ataurwa nemunyori mubazi rezvokugara zvakanaka kwevanhu vaSimon Masanga apo vasainirana chibvumirano chekushanda pamwe neWFP pakuendesa chikafu kutongogara refugee camp.
Saka nhasi achisaina tsamba inoratidza kuti taakuseenza neWFP kumuvha chibage ichocho 4,400 metric tons ne 1 million yakapledgwa neWFP yapo. Saka taakuimplementa programu iyo yakaapruvha necabineti muna 2022.
Vamasanga vaenderera mberi vachiti WFP yaisitenga chibage chekupa vapoteri kubva kunze kwenyika uye hurumende yaona zvakakodzera kushanda neWFP.
Hurumende yakaguma kupa WFP chibage, noti kuti tine chibage chakawanda but icommitment iroratidzwa nehurumende kuti tinogona kubatsirana neWFP nemamwe madevelopment partners kuchengetedza marefugee ari muno nekuona kuti vari kudya zvakakwana. Plus vari kuenda kuchikoro because maschools aripo patongogara izvozvi. Anosupportwa maticha ari pasi papeshi yegovernment. Manesi nemadokta anouya patongogara zvino. Saka tinodyidzana because it's no obligation yekuchengeta marefugee iwayo.
Pasi pechirongwa ichi, WFP ndiyo ichaendesa chibage ichi kutongogara uyewo ichapa vapoteri ava mari uye yakatoisa miriyoni yemadhora ekuAmerica yekushandisa pachirongwa ichi. Vamasanga vatiwo kunze kwekupa vapoteri chikafu, hurumende yakapawo vapoteri nzvimbo yokuita madiridziro kuti vazvirimire chikafu chavo. Mukuru weWFP muZimbabwe yamai Francisca Edelman vati zvinofadza kuti nyika dzakaita seZimbabwe dzakazvipira kuona kuti vapoteri vaona chikafu chakakwana.
We are committed to work with the government of Zimbabwe and UNHCR in and around the camp to pave the way for refugees, asylum seekers and host communities to adopt solutions for self-reliance and enhance livelihoods and economic inclusion.
Vaenderera mberi vachitenda Zimbabwe nekuramba ichitambira vapoteri nevamwe vari kutsvaga ugaro munyika kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Mukuru wechikamu cheUnited Nations chinoona nezvevapoteri munyika kana kuti United Nations High Commissioner for Refugees vaAhmed Babafall vati chirongwa chehurumende yeZimbabwe neWFP chakanakira vapoteri nekuti vanowana chikafu.
This will really help the refugees to strengthen their self-reliance and their livelihoods.
Izvi zvinobatsira vapoteri kuti vawane chikafu kuti vasagare vachida rubatsiro.
Which is our ultimate goal, to get them self-reliant and less dependent on humanitarian assistance.
Zimbabwe ine vapoteri vanodarika zviuru 16,000 uye vazhinji vacho vanogara kutongogara. Mukurana nezvevapoteri mubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu vatotamire piti rivavi vati Zimbabwe inotambira vanhu vari pakati pemakumi maviri nemakumi mashanu pamwedzi vanotsvaka upoteri uye vazhinji vavo vanobva kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo nekumaodzanyemba kweMozambique. Vazhinji vavo zvikamu makumi masere kubva muzana vanhukadzi nevana vadiki. Mangwana Zimbabwe ichabatana nenyika dzepasi rino kucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day, iro ririkuitwa pasipeding ndira rakanangana nekuva netarisiro yakanaka kunyangwe munhu ari muupoteri kana kuti hope away from home. Sangano revashandi rethe International Trade Union Confederation rinoti gore rapera uwandu hwevanhu vange vamanikidzwa kuenda muupoteri hwainge hwadarika zana remamiriyoni kana kuti 100 million. Vanhu zvikamu makumi manomwe nemana kubva muzana kana kuti 74% vanotsvaka upoteri vari munyika dzisina kunyatsobudirira kana kuti dzine upfumi huri pasi nehuri pakati kana kuti low and middle income country. Nyika dzine urombo hwakanyanya, dzinopa upoteri kuvanhu vanosvika zvikamu makumi maviri nevaviri kubva muzana kana kuti 22%. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tichiri panyaya yezuva revapoteri, chimwe chizvarwa chekuRwanda chinogara muZimbabwe semupoteri, vaValens Baranyanga, vanoti vari kubatwa zvakanaka uye vakatambirwa nemaoko maviri mushure mekutiza hondo kunyika kwavo. Vanoti vatove nemhuri uye vana vavo vakazvarirwa muZimbabwe nemudzimai wavo wekunyika kwavo, uyo akazoshaya hake ari muZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uyo weStudio 7 navaParanyanga.
Ndakazvarwa Rwanda ndikakurirako. Ndakadzidza kuPakistan University inonzi Peshwa University. Ndakadzidza zveForest Engineering. Uyezve ndiri agronomist, tinoita zvekurima nekuspecializa mune zvekurima. Hondo payakatanga kuRwanda ndandiri kuPakistan muna 1990. Saka ndakadzokerako ndikarora. Ndarora ndikazokwanisa kuzotizwawo kuti ndiye kuZimbabwe nemudzimai wangu. Panguva iyoyo vangu akatakura firstborn wedu akasvika kuno kuZimbabwe na 1993 taganzira kuti tive vaputiri muno, tikagamuchirwa zvakanaka.
Matano api anodiwa kuti munhu apiwe status yekuve mupoteri muZimbabwe? Zvizva makaita
vanhu vakawanda pangwe vakauya vachitizo vachitsvaga upoteri muno muZimbabwe. Tabva kutsvaga upoteri ndakazoitwawo work permit kuti ndikwanise kushanda. Ndikatanga kushanda ikambani inonzi Anglo American Timbers kuChimanimani. Ndishanda pandakatanga kushandira imwe kambani yanga iri NGO kambani. NGO iyo yakazovharawo muna 2000. Ndikaendawo ndikanotsvaga basa kuBindura University ndandiri lecturer weenvironmental sciences uko. Muna 2006 ndakazofirwawo nemudzimai wangu. Tine vana vedu 4 but uyezve vaa 3. Mumwe wacho akashayikawo gore ra 2012. Ndo history yacho yemafambiro andakaitawo mubva kuRwanda kusvika kuno kuZimbabwe.
Mungati muri kubatwa sei semupoteri imomo muZimbabwe anobva kuRwanda?
Hatikadi kunyepo, but muZimbabwe takabatwa zvakanaka, takagamuchirwa zvakanaka. Takagamuchirwa nokuti takanguziwo kuti vanhu vemuZimbabwe vaimbenge variwo mumapoteri panguva yehondo. Saka vanozvidzidzisawo munhu kana tichagowo upoteri kuti maererano yekurarama kwake zvese zvaanenge achiita nezvese zvaanoda kubatsira nazvo anenge achizvinzwisisa. Saka aiwa, tiri kugara murugare zvakanaka, tiri kushandidzana nekufambidzana nevagari vemuZimbabwe zvakanaka.
Chimwe chizvarwa chekuRwanda chakapotera muZimbabwe, vaValens Baranyanga, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uyo weStudio 7 vari paRunare muHarare. Nasi America yasvitsa makore matatu ichicherechedza zuva reJuneteenth sezuva rezororo riri pamutemo. Juneteenth izuva rinobva paJune 19th, unova musi wakasvika mauto munzvimbo yeGalveston, Texas muna 1865, kuona kuti vanhu vatema vose vainge vachibatwa senhapwa vasunungurwa. Kunyangwe painge paitwa chibvumirano chekusunungura vatema vaiva munhapwa ava makore maviri nechidimbu ainge adarika, Texas yairamba kuteedzera mutemo uyu kana kuti Emancipation Proclamation. Vaive mutungamiri wenyika ya America panguva iyi vaAbraham Lincoln vakaisa ruoko rwavo pagwaro rekusunungura vatema kubva muunapwa musi wa1 ndira 1863. MuAmerica mainge mamboita hondo paine vairamba kuti vatema vapiwe kodzero dzavo nevamwe vaida kuti izvi zviitwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 apata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo kuti tinzwe maonero avo.
Juneteenth iholiday yatinoti American Federal Holiday. Iholiday inotarisa iwo zviitiko zvakaitika June 19 muna 1865 apo vatema vemuno vakange vakadzvinyirirwa vakaunzwa through transatlantic slavery, particularly vaigara munzvimbo inonzi Galveston, Texas. Vakadzidza kuti vakange vasiri maslaves, vakange vave free as they say. And this was about makore maviri vaAbraham Lincoln vasaina emancipation, asi vamwe vechichena vairamba vakabatirira maslaves. Saka unotaridza kuti patori nemaslaves vanga vachigara vachitoshanda vasingabhadharwi vasingazivi kuti vanga vava free. Saka nhasi vatema vemuno tiri kubatana navo tichipemberera musi wa June 19 1865 vanga vakadzvanyirirwa maslaves ekuTexas vakaziva kuti vakange vave free.
Rakakosha papi zuva irori?
Zuva iri rakakosha nekuti tikatarisa nhoroondo yenyika inoi, nyika inoi yakavakwa nehama dzedu dzakamanikidzwa kuya munyika munomu through transatlantic slave system. Slavery yakaitika muAmerica munomu for over 400 years. Rine ringori gore rechitatu kupemberera. Ndobatanidza zvakare nezviitiko zviri kuitika kunyanya tikatarisa zvakabva kuitwa naPresident Joe Biden kuacknowledge uitiko wekuurayiwa kuruita varume vechitema muno munyika. Tarisa mukoma George Floyd vakaurayiwa mutownship yandinogara inini kunonzi kuMinnesota. Saka Juneteenth tiri kupemberera freedom yevanhu vatema vemuno muAmerica.
Zvii zviri kuitwa nevazhinji munyika mukucherechedza nemukupemberera zuva irori?
Vatema vemuno vanopemberera zuva iri nenzira dzakasiyana siyana. Vamwe vanotarisa zviitiko zvakaitwa nevanhu vatema vemuno zvisingarangaridzwi, vanoti maBlack founders, maBlack initiators vakatanga kugadzira zvi semunhu akatanga kugadzira refrigerator, freezer, angari munhu mutema. Vanotarisa mabasa akaitwa nevanhu vechitema vemuno asina kumbobvira acherechedzwa. Vanocherechedzwa zuva iri nekutarisa chikafu zvakasiyana siyana zvaidyiwa nemasateguru avo. Saka feasting, a lot of feasting inoitika. Panoitikawo mitambo yakawanda inovarangaridza mauyiro akaita masateguru avo munyika munomu. Saka upembererwo hwakasiyana depending on kwaunoenda. Saka tichangosperawo tichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana, kumamuseum, kumarestaurant, tichibatana nevatema vemuno tichipembera. And ndoda kuencourage maAfrican immigrants, Africans in the diaspora, or kana uri anywhere kune maBlack Americans, endaiwo muchinopembera nehama dzedu. Izuva rakakoshera hama dzedu, izuva rakakosherawo isu even sevana veZimbabwe, sevana vekuAfrica, nekuti hatina kusiyana, tiri munhu mumwe chete.
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vachitaura vari kuMinnesota kwakare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nezuro, Uganda yakatanga kuviga mitumbi yevanhu makumi mana nevaviri kunyanya vana vechikoro vaenge vari pachikoro cheLubihira Secondary pamuganhu wenyika iyi neDRC vakaurayiwa nevanopfurikidza mwero. Vanhu vanomwe vakakuvara. vamwe vana vechikoro vatanhatu vanonzi vakapambwa. Vakauraya vanhu ava vanonzi ndevechikwata cheAllied Democratic Forces, icho chinodzidzana necheIslamic State. Mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni vakashora zvikuru kupondwa kwevanhu ava. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken nasi vasangana nemutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping muBeijing muzuva ravo rechipiri rinova rekupedzisira kushanyira nyika iyi. Rwendo urwu rwakanangana nekuedza kudzikamisa ukama pakati penyika mbiri idzi. VaXi vaudza vatori venhau munyika mavo kuti vanovimba kuti rwendo urwo ruchadzikamisa ukama pakati penyika yavo neAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzirikurudzira kuti kuitwe mushandira pamwe kuti papedzwe dambudziko rekupararira kwechirwere chekorera munyika nedzimwe nyika dzakawanda dzemuAfrica. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mukutsvagiridza nyaya yekupararira kwezvirwere mumuviri wemunhu kana kuti Department of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe, muzvinafundo Hilda Tendesai Matarira vanoti zvakakosha kuti nyanzvi dzeutano dzishande pamwe chete kuti dzitsvage nzira dzokuparadza denda rekorera iro ranyuka kechitatu munyika mukati memakore makumi maviri. Muzvinafundo Matarira vanoti denda rekorera harisi kudaira mishonga, nekudaro zvakakosha kuti nyanzvi dzitsvagiridze nezvenyaya iyi.
Vibrio cholera O1 strain iyi ine multi drug resistance, kureva kuti hairapiki nyore nyore nemadrugs. Madrugs anokwanisa kurapa cholera matetracycline macrolide. World yose ine shortage yevaccine to prevent cholera, saka Zimbabwe inofangwa kuti maexperts abatane vaite kugadzira vaccine rekorera kuru sei iro rine malocal strain.
Vati matunhu ose emunyika ave nechirwere ichi chakatanga kupararira musi wa12 kukadzi kuChegu Tumashonaland West.
Cholera muZimbabwe yakatanga 12 February 2020 tekeshera ku6 districts muno muZimbabwe. Awa madistricts mamwe acho ndeHarare, Chitunguza, Chiredzi, Mutare, Marondera, Chekikomba, Pinge, Chimanimani, Buhera, Gokwe, North, Shamba, Mazowe, Murewa, Mwenezi, Seke.
Muzvinafundo Matarira vanoti hutsanana muZimba zvikuru muguta reHarare wadzikira zvakanyanya, zvichionekwa nekushayikwa kwemvura nemarara asingatakurwe nekanzuru.
Kozi dzekorera kura zvinokonzeresa korera inoreva kuti hygiene yedu inenge iri poor. Mapractices edu personal hygiene chaiyo yakatoipisi, zvikuru sei muHarare mvura inoshomekwa. Tingati mvura quality yayo kuti yakachena zvakadii, iri very poor iyo inobva mumakanzu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Life Zambezi vaudza Studio 7 kuti vanhu ngavaendere mberi neutsanana hwakaitwa panguva yakambokurudzirwa vanhu kuti vagare muZimba nekuda kwechirwere checovid-19.
Sedunga munhu unofanira kugara wakachena, kugeza maoko chaiko, kungomeka shuwa kuti zvese zvaiitwa nguva yecovid vanhu vanga vatombojaira kusanitaiza each and every time. So pakana pasina mvura, kushandisa sanitizer. Uchibuda muchimbuzi ushandisa sanitizer, musati madya mushandisa sanitizer, kana kugeza maoko.
Mumwe chiremba Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti denda rekorera richanetsa kupedza nokuti vanhu havasi kuwana mvura yakakwana uye yakachena. Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti vanhu ngavasiyane nekatsika kekutenga chikafu panzvimbo dzisina kutsanana.
Hatikurudziri kuti vanhu vangodya chikafu chemurodhi panzvimbo dzisina kuongororwa necity council. City council vanoona pano kudyirwa chikafu kana pabikirwa chikafu pakachena here zvakakwana, pane matoilets akakwana here, pane mvura here yakakwana inonzi health report. Kana paitwa health report munhu ozopiwa mvumo yokubikira ipapo nekupiwa nechikafu ipapo. Hatikurudziri kuti vanhu vanongomira pakona mutauni votanga kutobika chikafu chavo vakutotengesera vanhu. Ende hatikurudziri kuti mutengewo chikafu chamunongoona murodhi chimbangotengawo. Pamunopindawo marestaurants tarisai kuti vane malicense here, vakapiwa mvumo here yekushandisa nzvimbo yese restaurant. Pane mbuzi ere pane mvura ere dzogeza maoko zvinobatsirawo kudzivirirawo chirwere chekolera.
Asi vemakanzuru vanoti kushayika kwemari yekunze yekutenga mishonga yekuchenesa mvura ndiko kwapa kuti dambudziko remvura rikombe mumadhorobha. Sangano reWorld Health Organization rinoti nyika dzokuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Zimbabwe, Malawi, South Africa, Mozambique neZambia dzakatarisana nenjodzi yedenda rekorera. MuZimbabwe makafa vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008. Asi huturu hwechirwere ichi hwatidzikirei sezvo vanhu vari kupiwa nhomba kana kuti vaccine kudzivirira kubatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Ropafadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe kana kuti maGames chiri kuita gadziriro yemakundano e2023 World Cup Netball ari kuitirwa kuCape Town, South Africa mwedzi unouya. Vasikana gumi nevana vari mukamba umo vari kurwira zvinzvimbo gumi nezviviri zvekuenda kumakundano aya. Asi kapteni wavo Felistas Kwangwa achiri munzira kubva kuEngland uko anotambira Surrey Storm. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Muraridzi wechikwata ichi Ropafadzo Mutsauki anoti ari kufara zvikuru negadziriro iri kuitwa nechikwata chake.
Ya, parizvino negadziriro redu iri kutaridza kuti zviri kufamba pichana pichana zvichitaridza kuva neimprovements. Hatina zvichemo zvatinonyanya kuchema, hatisati tava neinjari kubva zvatapinda mukembi musi Sunday. So far, zvichiri kufamba zvakanaka.
Akafanobata basa racaptain wechikwata ichi Sharon Tanyaradzwa Bwanali anoti vari kutarisira kufadza ruzhinji rweZimbabwe achitarisa mafambiro ari kuita gadziriro yavo.
Mbiso wokuti tichadzokawo nemaresults ari nani, ari kuti sezvo vanhu vari kushanda vari mukembi kudaiso tofanha unoratidza zvese zvatiunoshanda zvatiushanda panapa ndo zvatichada unoridisplay.
Mutambi Progress Moyo anoti ari kufara kuve mumwe wevatambi vakasarudzwa kupinda mukamba umu atarisirawo kusarudzwa kuenda kuWorld Cup.
Ndiri kufara chaizvo kuti tapiwa mukana unouyu kuuya kuzodisotraina tichifaitirawo nzvimbo kupinda mutimu enda kuWorld Cup.
Mumakundano akapedzisira kuitwa kuLiverpool kuEngland muna 2019 Zimbabwe yakaita zvaisingafungidzirwe nekupedza iri pachinhano chechisere. Asi Mutsauki anoti iko zvino vanofarira kudarika apa kusvika muma semi finali chaimo.
Chinangwa chedu chachiri chekuti tipfuure mukota final, ndo shungu dziri kuti tipfuure mukota final. Kana tikagona kupinda musemi final tinenge tagona kutamba chaizvo izvo, ndo zvatiri kufaitira.
Asi Bwanali uyo akaenda kuLiverpool muna 2019 anoti hapana chinovatadzisa kutora mukombe mukuru uyu.
Ndo chatirikunyanyoshandira panapo tichigotora mukombe uyu.
Zimbabwe iri mugungano reGroup A pamwe chete neFiji, Tonga neAustralia iyo yakambotora mukombe uyu. Zimbabwe iri kuvhura musangano wayo nemutambo neAustralia musi wa28 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekusarudzwa kuri kuitwa vachamiririra mapato ezvematongerwo enyika musarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. VeZANUPF neveTCCC vanenge vave pamberi kana kuti vatopedza kusarudza vanhu vavo, asi mamwe mapato haasati azivisa zvaari kuita. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vamwe vanoti zviri kuitwa nesisi panyaya yesarudzo hazvina kunyatsojeka, asi bato iri richiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Zimbabwe yopa WFP chikafu chekubatsira vapoteri vari kutongogara refugee camp. Tashuka kumagume ichirongwa chedu cha nasi. Anoko ni kene mfaro ndinu enyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Tokisi ya mena Gibbs Dube, muna uze, isindebele.
Soku isika disenda baku VOA ndebele.